manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 29/2024 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nyika dzemudunhu rekuchamhembe kweAfrica dzokurudzirwa kuwedzera kushanda kwadzo pamwe chete kuitira kuti dzivandudze upfumi hwadzo apo musangano weSADC Industrialization Week wapinda muguva repiri muHarare. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvochema-chema nemutengo wemagwaro ekufambisa wakaziviswa mukupera kwesvondo nemuzinda weZimbabwe muSouth Africa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyika dzemudunhu rekuchamhembe kweAfrica dzakurudzirwa kuwedzera kushanda kwadzo pamwe chete kuitira kuti dzivandudze upfumi hwadzo. Mashoko aya ataurwa nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chivenga apo vavhura zviri pamutemo musangano weSADC Industrialization Week. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachiwenga vati nyika dzemuSADC dzinazvo zvose zvinodiwa kuti dzibudirire nokudaro hadzifanirwe kutarisira rubatsiro rwekunze kuti dzibudirire.
I think it is now high time that we should be proud of ourselves.
Nguva yasvika zvino kuti tidade nezvatiri timire tsika kungotenga zvinhu kubva kune dzimwe nyika. Tinofanira kuita zvatinenge tataura zvinosimudzira upfumi hwedu. Kwete kungogona kunyora zvishuwo zvinonwisa mvura zvatisingazozadzikisi. Ngatiwedzere simba mukushandisa michina yechizvino-zvino kuitira kufambirana nepasi rese.
Vachitaurawo pamusangano mumwewo, mukuru anomirira bhanga reAfrican Development Bank muZimbabwe, Muzvare Moona Mupotola, vati nyika dzemuSADC dzine mukana mukuru wekuti dzibudirire.
When we look at the transition to green energy global economy,
kana takatarisa remangwana apo nyika dzepasi rese dziri kukurudzirana kuchengetedza nharaunda kubudikidza nekushandisa mhando dzemoto dzakachena. Dunhu reSADC rine mukana mukuru wekuwana mari zhinji sezvo riine zvicherwa zvinodiwa pakuita izvi. Pari zvino nyika dzedu dziri kuwana chouviri chinosvika zvikamu makumi mana kubva muzana 40% chete, zvimwe makumi matanhatu kubva muzana 60% zviri kuwanikwa nenyika dziri kunze kwedunhu redu.
Mukuru wesangano reZimbabwe National Chamber of Commerce vatapi wakaroro vatiwo musangano uyu wakakoshera Zimbabwe zvakanyanya.
Musangano uyu waita kuti Zimbabwe nemabusinesses emuZimbabwe ave ari in the spotlight. Musangano uyu uri kuunza mainvestors, mabuyers nevamwe critical stakeholders anoita kuti private sector yemuno muZimbabwe and the region at large ive yakasimba. Tichaona kuti mabusinesses edu emuno muZimbabwe achawana mukana ekutaurirana nekuengage vamwe vemuno nevamwe vekunze kuti vakwanise kuwana more business in the future.
Sachigaro wesangano rana muzvina bhizimusi reCEO Africa Roundtable vaOswald Bina vati kuti Zimbabwe ikwikwidzewo mudunhu reSADC vemabhizimusi vanoda kubatsirwa zvakanyanya nehurumende.
Zimbabwe tichitarisa munyika dzekuchamhembe kweAfrica chiwaniko igoridhe. Chatinongoda chete ndechekuti tigadzire mitemo nezvikwanisiro zvekuti izvo mabhizimisi aya anokwanisa kunge achiitwa achirarama achiita mari achiita pundutsi. Tiri kuda isusu semabhizimisi kuti vanhu vafambe munyika idzi zvakasununguka. Tiri kuda kuti vanhu vabhadhare nekutengeserana zvakasununguka. Tiri kuda kuti vanhu vange vari mumigwagwa nenjanji dzakanaka munyika dzese dzeSADC.
Nyanzvi inoongorora nyaya dzeupfumi hwenyika zvekare vachidzidzisa pachikoro cheUniversity of Zimbabwe vaAlbert Makochekanwa vati kusvika SADC yabatana nemazvo nyika dzemudunhu iri dzinogona kutadza kusimukira nenzira inonwisa mvura.
Icho kwadio kana nyika dzosangana seizvozvi patiri kutangira pakasiyana siyana uyezve zvatinokwanisa zvakasiyana siyana nekusiyana kwatakaita ikoko takanyatsoshanda zvakanaka vakasarira mbichana vaya panyika dzese dzeSADC vanoonawo mukana wokusumukira avo vakasumukira kare vanenge vachibatsirawo vamwe nekuvasumudza ivo vachisimukawo zvekare.
African Development Bank inoti SADC zvisinei nekupfuma kwayo muzvicherwa nezvimwe zviwanikwa ine zvikamu 30 chete kubva muzana muupfumi hwedunhu rese reAfrica. Musangano weSADC Industrialization Week uyu wakavambwa mugore ra2018 nedonzo rekukurudzira kudyidzana kwemabhizimusi enyika dzekuchamhembe kweAfrica. Musangano uyu unoshandiswa mukugadzira hwaro hwekuzoitwa kwemusangano mukuru wevatungamiri venyika dziri muSADC weSADC Heads of State Summit. Gore rino musangano weSADC Heads of State Summit uri kuitirwa muZimbabwe mwedzi unouya uye uchaona Zimbabwe ichipiwa jana rekuva sachigaro weSADC kwemwedzi 12 inotevera. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Zvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zviri kuchema-chema pamusoro pegwaro rakaburiswa mukupera kwesvondo nemuzinda weZimbabwe uri munyika iyi riri kuzivisa mari dzichange dzichibhadharwa nevanoda kutora magwaro ekufambisa kana kuti mapasipoti kumahofisi matsva akavhurirwa basa iri pamuzinda. Gwaro rakaburiswa nemuzinda uyu rinoti vose vachange vachitora mapasipoti kumahofisi aya vachange vachibhadhara mari inobhadharwa nevanoda magwaro echimbi-chimbi kana kuti emergency passports iyo inoita $250 emadhora ekuAmerica kana kuti US$250. Muzinda uyu wakazivisa kuti danho iri rakatarwa nebazi rezvemukati menyika asi hauna kupa zvikonzero zvakaita kuti hurumende isvike pamutengo uyu. Mumiriri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Amadziripi vatenda kuStudio 7 kuti gwaro iri nderechokwadi asi havana kupindura pamubvunzo wekuti hurumende yakasvika sei pamari iyi. Vanotorera mapasipoti kuZimbabwe vanonzi vanobhadhara $150 ekuAmerica kana kuti US$150 kana isiri pasipoti yechimbi-chimbi. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezvemukati menyika. Tabata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuchemawo nemutengo uyu mufundisi Richard Moyo vekereke yechiedza chevatendi vari muSouth Africa.
Veruzhinji vari kuratidza kurwadzikana vari kuti mari yakawandisa $250 kutora passport muSouth Africa muno vari kuti mari yakawanda zvikuru nokuti patakaisa kumagurupu yebepa ratakaona relisti riri kutanga nhasi musi wa29 vanhu vakawanda vari kuchema zvikuru kuti haa gavhumendi yedu inenge iri kutitsika pasipetsoka iri kutirovera zvipikiri kutibayiwe.
Asi tichiona mutengo uyu mufundisi Moyo nemari dzinenge dzichitarisirwa kuti dai munhu achisimuka kubva muSouth Africa kuenda kunotora kuZimbabwe amuone here kuti zvakachipa izvi?
Ya, ipapo zvinhu zviri raiti tingati zvakanaka asi kuti vanhu vakawanda havasi kuona nenzira yakafanana iyo nokuti vari kuti kuumba pasipoti kune dzima 170 asi sezvamataura izvozvo kuti kana vanhu vachinge vazoenda kumba inogona kuwanda kana kupfuuridza asi kuti vanhu vari kuona nenzira dzakasiyana siyana vati do chiri zvakadero kupa kufamba government yaifanira kuti irerutsirewo mutoro vanhu vari kunoku ingoitawo price iri kumba iyoyo ive price inoitwa kuno musiyano wacho ungova wakafanana kuti tose tiri vana veZimbabwe.
Tinozwa kuti kana munhu akanga atora pasipoti iyoyi anozotarisirwa kuenda nayo kumuganhu wenyika kana kuborder kuti inodhindwa zvinofamba sei?
Ya, iro ndo dambudziko guru baba vakandimiri idambudziko hombe nokuti vanhu vakawanda hongu mapasipoti angatogwa muno vanhu kana chinga abudira zvekuno aiwana ukuno wondo collecta kuembassy unofana kuti zveuzoenda kubhodha ndokutsvaga mazuva uri kana iwe sina mazuva ka unoonekwa kuti uri munhu wakapinda munosipa mutemo zvinonakira avo vane mapermit.
Saka imi wose vana veZimbabwe vari muSouth Africa mune matanha muchatorawo here ekuzivisa muzinda wenyu kuti mari idzi dzakakuwandirai?
matano mazhinji nekuti vanhu vari kutema nazvo pa social media pari kuremerwa nenhau yemugove uyoyo. Nyika yedu yeZimbabwe inofanira kuti toona nekuti kutema kwevanhu kunoonekwa pamhepo. Saka vanhu vezimbabwe vari kuchema vakawanda kuti kutaura kwati kutoita ukoko ndokumwe kwacho kuti gavhamendi kana ichinge yakateerera igone kuderedzawo mugove mari veshoma, nokuti hazvirevi kuti kana vanhu vari kunze kwenyika vanowana mari. Vari kutambura zvikuru vana vezimbabwe vakawanda vazhinji vanofamba vachiita zvekutengesa vachiisa zvakasiyana siyana mari yachinge kutamburira.
Avanga vari chizvarwa cheZimbabwe, mufundisi Richard Moyo vekereke yechiedza chevatendi vari parunare muSouth Africa neStudio 7. Vamwe vagari vemuchinoi vanoti hurumende haisi kupa vanhu kodzero dzavo dzekurarama zvakakwana uye haisi kurwisa uori zvine simba, vachiti zviri kuitwa nehurumende zvinofanirwa kubuda mugwaro richaendeswa kuUnited Nations muna gumi guru gore rino. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda vaungana muchinoi vachipa pfungwa dzavo pagwaro reUnited Nations International Convention on Economic, Social and Cultural Rights Report. Vachitaura pamusangano uyu, vagari ava vati hurumende hairevese panyaya dzekupa nekuchengetedza kodzero dzevanhu munyika. Mukuru wesangano revechidiki reCenter for Youth Development Trust vaDaniel Madunge vati mugwaro iri munoratidza kuti hurumende iri kutadza kuti vanhu vararame zvakanaka nekushaya mabasa, uye vanhu vari kutadza kutengesa zvinhu kuitira kuti vazviraramire sezvo vachisungwa.
Iyi ripoti yanga yakanyonangana neyanga chiridza masocial, economic and cultural rights. Tine maareas mamwe atingati iri kustruggla nekuti chaisa pamaeconomic rights. Pane ishu yekuti nekuti kana chiti economic right, muti munhu ari kukwanisa kuwana zvikwanisiro zvekuti akwanise kuzviraramira iye. Tachaita kuti mabasa akawanda ari kunetsa kuti vanhu vamawane. Muinformal sector yakawanda tichangoti itongori mhosva kuva muinformal sector muZimbabwe.
Panyaya yehuori vamudungwe vati hurumende yatadza kupa uwandu hwevanhu vakabatwa nyaya dzakaenda kumatare, uye vanhu vakabatwa nemhosva dzehuori.
Chikuru inoti ripoti pachee zvayo tichangotoionaka ine kaparagraf kadiki diki karikutaura nezvecorruption. Saka ende hakasi kupindura mibvunzo yavanga vachibvunzwa yekunzi tipei mastatistics ekuti pane makesi akamboitwa here akaprosecutwa successfully nemasentensi acho akapiwa. But kanga vachimutaura zviri general kuti kune inonzi zaki zvake basa raiyo ndere kusunga zvinhu zvecorruption nenational prosecuting authority. Saka tinoona zvoni approach yomanjeta zvoni seriousness inonange iri shoma.
Mukuru wesangano rinopa ruzivo rwekuti vanhu vararame zvakanaka remusoro muchenya Skills for Life Muzvale Supeko muJuruki vati zvakanaka kuti vanhu vape pfungwa dzavo, asi vanoti gwaro iri riri kuratidza kuti hurumende haisi kupa zvavakabvunzwa zvizere zvakafanana nekupa huwandu pazvinhu zvakasiyana siyana.
Pane maareas anoda kuti awedzerwe kunyanya mastatistics.
Mumwe mugari wemuchinhoi Muzvari Nele Yajeke vanoti pakodzero dzevanhu hurumende haisi kutaura chokwadi sezvo vanhu vari kunyimwa kodzero dzavo munyika.
Vapa kodzero dzevanhu ndofunga avana kuona panaka kuwandirana kana karipo like mawadotosa iwo is constitution unongo chinzi une mvumo yakati nekodzero yakati, asi pamwe pacho ukadazopractisa right yako yonoonawa kumbunyikidzwa. Saka panaka kuwandirana karipo ipapo.
Vanoongora nyaya dzezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions vanoti hurumende haina nhoroondo yekuteerera zvinobva kuvanhu, nekudaro vachazongoisa pfungwa dzavo chete.
Chipo ndechekuti hurumende yedu yeZimbabwe isu havana nhoroondo kana kuti history yekunyanya kuteerera zvinotaurwa neruzhinji. Munyaya dzeconsultation mapublic consultation panozobuda gwaro racho rokupedzisira hapana chinenge changoiswa. Ndichokuona kwangu inini hurumende yedu yagara ine position.
Munyori mubazi rezvemitemo amai Virginia Nyemba vati vanhu vakasununguka kupa pfungwa dzavo, uye zvose zviri kubva muvanhu zvichange zviri mugwaro rehurumende richaendeswa kuUnited Nations.
Tabuda kakuti tizonzwa mazvinhu avanhu tise pamwe chete ripoti yosununguka yakatakura zvakataurwa nevanhu. Vanhu ngavasununguke kutama contributions avo kuti tifambe pamwe pazoshaya unoti haina ndina kuziva kana kuti ndina kuudziwa.
Vanga vachikokera musangano wanhasi igweta rehurumende vaEdward Maisiri avo vati hurumende inosungirwa kupa gwaro rizere rehurumende kuUnited Nations musi wa 31 Gumiguru usati wapfuura. Misangano yekunzwa pfungwa dzevanhu yatanga nhasi muchinhoi ichaitwa munzvimbo 12 munyika yose uye ichapera musi wa 9 Nyamavhuvhu. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bepa idzva rakanyorwa nenyanzvi rakaburitswa nebepa nhau rescience rinoti upenyu hwemamiriyo nevanhu hunogona kuiswa munjodzi kana pakasatorwa matano nekukasika ekudzivirira kupararira kwechirwere chemalaria chiri kuramba kutambira mishonga mune dzimwe nyika muAfrica. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoshanda nesangano reGrace Hope Foundation muzvari Nyasha Muzadzi vanoti vari kufadzwa nekunge vari mumwoyo avo vakakwanisa kusarudzwa kuve muchirongwa cheMandela Washington Fellowship for Young African Leaders YALI icho chinokokerwa nehurumende yeAmerica. Muzvare Muzadzi ndemumwewo vechidiki 42 vakabva kuZimbabwe pavanhu mazana manomwe anobva kunyika dzemuAfrica. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelous Musanganya uye weStudio 7.
Chirongwa cheYali mukana mukuru unounganidza maleaders from Africa yose, and today ranga rizva rakanaka nekuti takwanisa kusanganawo nemapoliticians emuno muAmerica, also nekunzwa kune vechidiki vezera redu vari kuita zvinhu zvakanaka munyika medu neAfrica.
Muri kuZimbabwe munenge muchishanda mabasa api uyezve mungati mi pane zvamadzidzo here iko kuno?
Tanga tiri kuno kwemavhiki mashanu, and zvandingati tadzidza tiri kunoku is how we can enhance basa redu kuti toramba tichiita sei basa redu nekuti taamunguva yetechnology zvinhu zvakawanda zviri kuchinja munzira dzatinoshanda nadzo vasikana. Chii chatingawedzere pakushandisa technology uyezve nekuonawo zvinoitwawo nemamwe maorganization mamwe mabato echikadzi, so that tinotora zvinhu izvozvo tonozviimplimenta mukati menyika dzatiri kuita sei dzatiri kubva semaleaders enyika dzose muAfrica.
Muri imo muno muAmerica makaenda kupi nekupi nekupi kuzosvika masvika imo muno muWashington DC?
Takaenda kuDelaware ndokwandaigara, saka taigara paUniversity of Delaware. Tiri paUniversity ipapo takakwaniswa kuvhakacha nzvimbo dzakasiyana-siyana sekuproject cure. Ibato rinoita nezvemamedical supplies avanotumira kuAfrica. Takaenda kuWorld Food Bank uko kunounganidzwa chikafu chinozonopiwa mafamilies anenge asina chokudya. Tiri papo taiitawo maclasses edu achaidzidza zvakasiyana-siyana, sanke leadership, sanke leading from with strength, sevatungamiriri munyika dzedu. Saka takadzidza zvakawanda-wanda, saka zvaisanganisira maclass chaiwo uyezve nekuito kunoita community service uku kwataiendo tichinoona makambani akasiyana-siyana nemaorganization akasiyana-siyana.
Vanenge vachida kunzwa zvizere nezvemabasa amuri kuita vanokuwana ipapi?
Vanokwanisa kutibata pasocial media, ndipo paFacebook, Instagram, kutsvaga Grace Hope Foundation oro campaign yedu yatinoita inonzi Girl Up Zimbabwe iripo zvakare pasocial media.
Chizvarwa cheZimbabwe chinoshanda nesangano reGrace Hope Foundation muzvari Nyasha Muzadzi vanoe zvakare pasi pechirongwa cheYali vachitaura naMavelous Musanganya uye weStudio 7 vari muno muWashington DC muAmerica. Zimbabwe inonzi iri kuramba ichishushikana nedambudziko revanhu vari kuitira tsvina munzvimbo dzisiri zvimbuzi kana kuti open defecation. Hurumende pamwe nenyanzvi mune zveutano vachibvumirana vose kuti nyika inofanirwa kuita muonera pamwe chuma chemuzukuru kupedza dambudziko iri iro rinonzi riri kuramba richiunza zvirwere zvakadai semanyoka. Mutoro wedu wenhau Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Gwaro rinotarisa mararamiro evanhu munyika rakaburitswa gore rino neZimbabwe Livelihoods Assessment Committee kana kuti ZIMLAC, ReZIMLAC 2024, rinoratidza kuti dambudziko rekusashandiswa kwezvimbuzi rakakwira kubva pazvikamu makumi maviri nezvitanhatu kubva muzana muna 2023 kusvika pazvikamu makumi maviri nezvisere kubva muzana gore rino ra 2024. Vachitaura svondo rapera pamusangano wemapazi ehurumende akasiyana siyana vanoona nezvekushambidzika nekuwaniswa kwemvura yakachena, WASH Sector Working Group, sachigaro veWASH National Committee vatinayeshe Mutazu, vakati kuramba nyika ichinetsekana nezvirwere zvemanyoka mucherechedzo kusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzeutsanana. Vamutazu vakati zvakabuda mugwaro reZIMLAC zvinoratidza kuti uwandu hwevasiri kushandisa zvimbuzi munyika gore rino hwakakwira zvichienzaniswa negore rapera.
We still have a mountain to climb on the sanitation and hygiene front. We are again, based on the statistics from ZIMLAC 2024, point to an increase in open defecation from previous 26% in 2023 to now 28%.
Tichine basa senyika muyadze utsanana kana tikatarisa mugwaro reZIMLAC ra 2024 iro rinoratidza kuti uwandu hwevanhu vanoitira tsvina musiri muzvimbudzi hwakakwira kubva pa 26% muna 2023 kuenda ku 28% muna 2024. Mumadhorobha uwandu uhu hwe 2.8% vasingashandisi zvimbuzi hunoshungurudza.
Vamutazi vakati zvakakosha kuisa musoro pamwe chete kugadzirisa dambudziko reutsanana vachitiwo hurumende iri mushishi rekuwanisa vanhu mvura yakachena kumaruwa pamwe nekubatsira mumaguta akaita seHarare neBulawayo kugadzirisa matambudziko ekushaikwa kwemvura nekufambiswa kwemvura dzine tsvina. Gwaro reZIMLAC remamiriro akaita zvinhu kumaruwa ivi rinoratidza kuti matunhu akaita seBinga, Kariba, Chiredzi neLupane ndiwo ane nzvimbo dziri pamusoro pekusashandisa zvimbuzi. Gwaro reZIMLAC riri pamusoro pemamiriro akaita zvinhu mumaguta nemumadhorobha rinoratidzawo kuti Mazoe, Mvurwi, Gweru, Muguta nezvishava nemudhorobha ndidzowo nzvimbo dzine uwandu hwakanyanya hwekusashandiswa kwezvimbuzi. Mukuru weHarare Institute of Public Health, Dr. Amos Marume, vanoti kupararirawo kwezvirwere zvemanyoka zvakadai sekorera kumamisha mucherechedzo wekuti dambudziko rekushayikwa kwezvimbuzi richiriko mumamisha. Dr. Marume vanoti zvakakosha kuti vanhu vawaniswe dzidziso yezvakakoshera kushandisa zvimbuzi pamwe nekuti hurumende ise zvirongwa zvinosiya veruzhinji vane zvimbuzi kumaruwa.
Kusashandisa zvimbuzi kune njodzi, especially kumamisha, kwekuti tinowana futi mvura dzedu mumatsime anogona kunge asina kuvharidzirwa. Idzidziso ichiri kutodiwa, anodiwawo futi maprojects iwayo kuinikareja kuti zvimbuzi zviwande.
Mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vanoti zvinoshungurudza kuti uwandu hwevanhu vasiri kushandisa zvimbuzi huri kukwira munyika pane kuti hunge huchiderera vachiti kumiswa kwechirongwa chehurumende chaiwanisa vagari vekumaruwa simende yekuvakisa zvimbuzi kwadzosera shure kuvakwa kwezvimbuzi kumaruwa.
Asi tiri kuda kuona kuti mazuva ano vanhu nekuda kwekuti havasi kupihwa rubatsiro irworwo, munhu anotovaka kicheni, otovaka bhedhuru yake asi dzimwe nguva pamba kana kuti pamusha pasina chimbuzi.
Varusike vanotiwo dambudziko revanhu vanozvibatsira vasiri kushandisa zvimbuzi rave kukurawo mumadhorobha nemumaguta nekuda kwekushayikwa kwemvura yekushandisa muzvimbuzi nekusavepowo kwezvimbuzi munzvimbo dzinosangana veruzhinji. Mukuru weHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vanotiwo zvakakosha kuti veruzhinji vanzwisise kuti kushandisa zvimbuzi kunodzikisa dambudziko rezvirwere zvemanyoka. Vakakurudzirawo makanzuru nehurumende kuti vawanise vagari vemumadhorobha mvura yakakwana.
Idambudziko rinoda kugadziriswa asi vanhu vanodawo kuramba vachipiwa chenjedzo.
Vashumba vakurudzirawo kuti zvimbuzi zviri munzvimbo dzinosangana veruzhinji zvikuru mumaguta nemadhorobha hazvifanirwi kuvharwa munguva dzeusiku, vachiti ndizvo zvimwe zviri kuzotuma kuti vanhu vazvibatsire munzvimbo dzisina kukodzera. Mukuru wecommunity water alliance vaRuben Akili vanotiwo zvakakosha kuti hurumende iwanise makanzuru mari dzekuvandudzwa kwematunhu kuitira kuti mari idzi dzishandiswe mukusimudzira nyaya dzeutsanana. Sangano reWorld Health Organization rinotiwo Kusavapo kweutsanana wezvimbuzi kunokonzera ndufu dzemanyoka dzinodarika zviuru mazana mana nemakumi matatu nezviviri pagore. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, nhasi tiri kutarisa urongwa hwaparurwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden, wavanoda hwekuwandudza mashandiro edare repamusorosoro munyika iyi reSupreme Court. VaBiden vanove veDemocratic Party vari kuda kuti dare reParamende yeAmerica reCongress riumbe mutemo unosungira kuti vatongi vedare iri vatarirwe kuti vanoshanda kwemakore mangani, uye kuti pave nemutemo unobata mashandiro evatongi vapfumbamwe vedare repamusoro iri. VaBiden vari kudawo zvakare kuti nhengo dzeParamende dzibvumidze kuwandudzwa kwemutemo unodzivirira vatungamiri venyika kuti vasatongwa nenyaya dzavanenge vakaita vari muhofisi. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachitungamira sangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Tinoti zvinhu zvakanaka chose vachitasawo zvavari kuisira mitemo yacho. Iko zvino tinoona kuti majaji haana iyo yangazi term limit, and ivo vaBiden varikutaura kuti varikuda kuti majaji ave ne term limit inosvikawo 18 years. And iwo zvavari kutaura ndezvekuti majaji haana iyi yatingati mimwe mitemo inokwanisa kuti vadzorerwe kuti vasave above the law. Saka iyi mitemo iyi ndeyekuti pasaite masimba akawanda stereki kumajaji kuti vafungidzire kuti hapana chinovabata kana vari pachigaro ichocho.
Sei vave kuzviita iye zvino ivo vave kupedza temu yavo?
Ndoda sekuti zvinhu zvakadai so zvinge zvichida kuti zvidzamiswe chaizvo, kuti kana panozoparurwa yatikati urongwa ihwohwo kuti paite atingati pachirungu maamendments akadai so anoaffecta constitution, zvinoda kuti zvidzamiswe chaizvo kuti pasave ne atingati machallenges anozobvawo zvekare mumatare imomo. Saka ndoona sekuti kuda ndozvavaizama kuda kuti vagadzirise, but ndoonawo zvekare kuti zvinhu zvaifauwo zvakaitwawo pachiri nenguva, nekuti iko zvino nenguva yasara iyoyi handioni sekuti zvinhu zvinganzi zvingapasiswe neCongress yatiri kuona iyo yakadhividwa. Saka ndoona senge icho chirongwa chavo choda kuti vagadzirise matanho iyaya ekumajustices nematanho iyaya zvekare ekuti paitwo malimitations yatingati immunity yemapresidents, zvinhu zviri pachirungu yatingati ambitious, but handioni senge zvinhu zvinganzi zvingapasiwe gore rino iri nenguva yaipfupfupi yasara.
Tinoona kuti vatongi vematare zvikuru vedare reSupreme Court muAmerica vanonyanyodomwa nemutungamiri wenyika anenge aripo, zvichireva kuti vanhu vanogona kunge vachirerekera kubato rinenge richitonga nguva yavasharwa.
Ya, zvogona zviri zvimwe zvezvinhu zvakada kudaro tichitarisawo zvekuti iko zvino tikuona kuti vaTrump ndo vatingati vangaite mutungamiri wenyika akaapoenda majaji akati kuti anorerekerawo zvekare kubatarawo remaRepublicans.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vari parunhare kuTexas muno muAmerica neStudio 7. Iye zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Radio Jonga namoisa shamara dokumbira kugunda ko vanhu vasina kumbonga vaine mapemiti muSouth Africa vanokwanisa here kuapply ma wave permit ari kutaura, vanokwanisa here kuapply ma wave permit? Because kuna vanhu varotanzi vanoti apply ma wave permit vachiti tiana kuma aita sema agent vachiti charge ma 1000 rand. Zvino ndizvo ndizvo chokwadi here kana kuti ava vanhu ava kungodyira vanhu mari zvavo?
Akadiko paStudio 7 apo, komana maite zanoka, chitiyewo mushe maite zano. Musati kana mapuwa mari nedzimota idzi, nditaurai kuti hanzi aiwa, ngavaramba varipo, aiwa, imi hamusiri minyika. Kana muchida kuti varamba varipo, isai kareferendamu dhamu yenyika yese, muone kuti hatisi kutovada, ngapauye mumwe. Temu yavo yapera, zvavaita zvakuti hazviona, wedza pane zvavagona, pane zvavatadza. Asi ngavachibuda kuuya anouya tatangira ipapo, kwete zvamuri kutitaurira izvo. Aiwa ka, imimi hamusiri minyika vanhu vezano pera. Nyika ine munhu wese ari munyika ane kodzero yekuti ataurewo, kwete kuti imimi zvamataura ndo zvinofanira kunge kuzviteedza. Kwete tutemu dzavo dzikapera, vakuru ngavaende kumusha vanofudza mombe nevazukuru. Tatenda
tombi wehuya nechimwe chikwama, tizadze hinda dzawanda. makonzo akatiza muno mumusha ishara hata engo zizi ya kuti wa muna ngagwa kuti wacha tumire ma branji ma provinzu kuti itai kuti
tinotenda vatereri anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndokusaya mina Taboka Ncube.
So we see cut